reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 ndira 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees namaUS dollar. Ndikati ndo zvatova standard.
Rimwe sangano rinomiririra varairidzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi chimbi pakati pevabereki, varairidzi, vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro.
Zuva nezuva tinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation yemadirectives egovernment.
Asi hurumende inoti vanotyora mutemo wayakadzika muzvikoro vacharangwa. Vamwe varimi vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kupa kuti vashaye tariro mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi chimbi pakati pevabereki, varairidzi, vakuru vehurumende nezvikoro. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka kune zvimwe zvikoro sezvo zviri kurambidzwa kudzinga vana vasina kubhadhara mari dzechikoro, uye kurambidzawo kuwedzera mari kana kubhadharisa nemari dzekuAmerica chete. Hurumende inoti zvikoro zvinotyora mutemo uyu zvicharangwa. Hurumende pachayo inonziwo haisi kubhadhara mari dzevana vanoshaya pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wePTUZ vatakavafira Zhou.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees namaUS dollar. Ndikati ndo zvatova standard muzvikoro. Maminister officials ndo anotoita sokuti akupenga kana kusaziva zviri kuitika muzvikoro. Saka kutora zvikoro 23 zvinongori padhuze nawo kuda mwara zvibatsiri. Zvikoro zvinopfuura kuma 10,000 zviri kuchaja mafees emaUS dollars.
Iro dambudziko rapinda musha iri ringagadziriswa sei, Dr. Joe?
Chingapa kuti izvi zviite zvishoma. Panotoda musangano wechimbi chimbi wokuti vaministry officials aripo apa. Vakuru vezvikoro varipo, varairidzi varipo, maparents aripo. Kana pasina kutaurirana tinganyeperana because dzimwe mariwo dzinodiwa muzvikoro hadzikwanisi kurana chikoro kusvika kotoro ripere. Kumabhodhingwo kana hurumende itaura kuti vana havamanikidzwe kubhadhara fees tombotodai chikonzi.
Ko chikonzi chakaipeizve, Dr. Joe?
Chikonzi hachikwanisi kufamba. Vana vanobva kwakasiyana siyana. Vamwe vanobva kuHarare chikoro chiri kumberengwa, vamwe vachibva kumberengwa chikoro chiri kuHarare. Zvinone, saka zvinoda kuti titoisa musoro pamwe chete tibvumirane kuti mafees angabhadharwa zvakadini. Asi hongu kune vamwe vashomawo vakuitira ujire vakuchajawo mari dzamaUS dollars dziri beyond the ability yemaparents even navarairidzi. Saka kwatovawo neabuse, and abuse yachona vari abusive. Havatombobatwi kana even nedistrict kana neprovince.
Nechikonzero chei vachikwanisa kuita madiro ajojina?
Kuti vanenge vachitodyikidzana nevanhu vari ikoko. ma district officials, ma provincial officials, mari dzavo dzinongovawo mashangura pata. Havatorina education allowance kuti vamwe vavo vakutokundwawo nevanhu vanosupervise vavhaiza maticha ari muzvikoro. Saka zvakaomera kana kukurira kumusoro setsvimbo. Zvinotoda musangano mukuru wekuti vanhu vanotaurirana chokwadi kwete kunyarana. Saka zvongoti munhu anongomira woti hei zvazviiti hationi zvichiita. Kuda chingaita ndicho kuti education is the right.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei apa mukatsanangura?
Hurumende iwane way yokuona kuti vana vanoenda kuchikoro kana kuti mafees ari subsidized obhadharawo anokwanisa kuti vabereki vabhadhare, but the whole aspect ana infrastructure nezvimwe zvakadaro zvichisubsidize nehurumende ichipa yatinoti mari dzokuti zvikoro zviri kumashure zvikwanisewo kuti zvibudirire zvavane mabook textbook vana vadzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Asi kunyangwe zvinhu zvaita manyama amire nerongo, mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti zvikoro zvinotsaudzira zvicharangwa.
Zuva nezuva tinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation yemadirectives egovernment.
Mungati zvave zvingani zvazvikanda mukanwa mamuperi?
Kuti zvazvingani handisati ndane mastatistics acho, asi tiri kupinda tichiti chatanzwa toenda tondobata, chatanzwa toenda tondobata.
Muri kutora matanho api kune vanenge vazvambarara pamusoro pemutemo?
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kutaura nahead. Obviously anopiwa yatinoti warned and cautioned statement. Tikaona oramba achidaro anenge akuchacho.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti kuti dhora remunyika ridzoke zvine mutsindo richitambirika uye kugara, hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba anosanganisira kuona kuti veruzhinji vave nechivimbo naro. Vagwanyanya vanoti nzira inoita kuti hurumende idzore dhora remunyika zvine mutsindo inofanira kuona kuti zvinhu zvakaita semitero zvabhadhariswa nemari yemunyika. Pari zvino mitero mizhinji iri kubhadharwa nedhora rekuAmerica, uye mitengo yezvinhu zvakawanda iri kutarwawo iri mumadhora ekunze, sezvo vanhu vasisina chivimbo nemari yemunyika nekuda kwekuramba ichishaya simba kwairi kuita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGwanyanya.
Tinoziva kuti kumberi kunoenda uko zvichida nemafambiro atinge tichiita nemagadziro nemarukiro anenge achiitwa nyaya yacho, tichazoda kushandisa mari yedu. Asi rwizo rwendo rwacho rwandinozama kusimbisanangure kuti sazvinongoshata zvichidirika nazvo zvinenge zvichigadziriswa. Asi zvichigadziriswa hatisviki yedu. Tisingasviki yedu tinoramba tichivavarira, tichichengetedza, tichimakira kuti igone kunosimuka zvechizonomira yega sezvichitika panguva yekuti vanhu tinenge tagutikana kuti mari yedu yachisimba yachimira yega zvekuti tinogona kuchishandisika tongoitawo sedzimwe nyika.
Saka zvinogadziriswa sei izvi vaGwanyanya?
Ndakupai nyaya dzemuisa mari yeforeign currency munyika nenyaya yekuvhara mbombi dzemari. Zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini chimitero chinofanira kubhadharwa nemari yemazimbabwe ndola, sezvavakamboita kumashure vakati mitero inonzima TPD ngaibhadharwe nemazimbabwe ndola. Pavakadaro tinoreva kuti iwo nyange ukada kuti utengese mazimbabwe ndola ako uri kutengesa, asi mangwana hurumende inogogodza ichiti ndona mazimbabwe ndola aya kuti ubhadhare mitero yangu inonzi super demand yemazimbabwe ndola. Saka izvi ndozvandinoona sekuti zvingatidzokeredza padzikamo. Zvingati chitazve padzikamo. Sezvakamboitika mwedzi yapfuura. Mwedzi yekuna kuna machikumi kuya mwedzi yapfuura. Zvakamboitika izvozvo. Saka ndinotarisira kuti zvikaitika zvese kudaro tinodzoka padzikamo. Asi tinandoruko hatitarisiri kuti tinge tingovhungana zvakadai panyaya dzedzikamo. Aiwa, tinotarisira kuti pachivawo nedzikamo inoenderera mberi kwenguva yakatandavara.
Asi mitemo imwewi yakafanana neyekuti vemabhizimisi kana kuti vezvitoro vakukwanisa kuenda kungonohodha kune mamanufakichara, kune vanogadzira zvinhu, mitemo inorerutsirawo here kana kuti inosiya vemahoroseri vari mubhizinesi vagwanyanya?
Dambudziko hongu riripo, tinoziva kwarinobva. Asi zvimwe zvangazvochiitika zvakuda kuti zvidzoreredzwa. Upfumi hwedu hwanga hwanyanyira panze painfomal system. Hunoda kuti hudzoreredzwe pakare senyika dzimwe dzese dzinongofambawo zvakanaka. Tese ngarana ngana achibhadhara mitero, paanofanira kubhadhara mitero.
Nyanzvi yezveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wekurima hauna kumira zvakanaka rwendo rwuno, sezvo mvura yakanonoka kuturuka, ukuwo vakawanda vasina madhamu ekuti vadiridzire mbeu dzavo. Varimi ava vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwapa kuti kurima mbeu dzavajaira dzinoda mwedzi yakawanda kunetse. Hurumende yakatoparura chirongwa chekudyara makore checloud seeding, asi izvi zvinonzi hazvina zvakawanda zvazvichabatsira. Asi havasi vose vane misodzi pamatama. Mutungamiriri werimwe sangano rinomiririra varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, ICFUZ, amai maiwepi GT, vanoti varimi vakabata mvura yekutanga zvakanaka vane mbeswa dzavo dziri kukurawo zvakanaka.
Varimi vakatanga kudyara nemvura yakatanga kunaya. Nyangwe hazvo zvirimwa zvavo zvakarohwa nezuva kwenguva yakareba, vane mumera wakanaka zvikuru uye chibage ichocho chava kufurura.
Asi vanoti varimi havazoshayi havo mamwe matambudziko.
Mukurima kwose matambudziko haashayiko. Dambudziko guru nderekunonoka kuwana mainputs akakwana. Kushomeka kwemvura yamadiridziro, kushomeka kwemagetsi apo varimi vanenge voda kudiridza nekunonoka kubhadharwa zvirimwa zvavo kana vatengesa.
Nyanzvi yezvekurima vanoshanda vakazvimirira sechipangazano muzvare wadzanai Manyore vanoti mwaka uno unoda kuti murimi angwarire sezvo mvura iri shoma.
Mwaka watakatarisana nawo hauna kumira zvakanaka, isi mwaka yatakajaira iya. Saka kuitirawo kuti murimi zvimurerukire pakuburitsa mwari pahoo, dai zvaikwanisa kuti ndima dzatajaira dziya pamwe tichipfupikise mbijana, nekuti dzimwe nguva mukaita ndima dzakakurisisa nepaane mwaka kuriritira dzinozonetsa. Rwepiri ndingataura iwo kuti varimi dai vaikwanisa kupinda mumashort season varieties dzandingati mbeu dzinokurumidza kusvika.
Ambuya Rosemary Mbizi vanorima vari kuchikomba kuchivhu vanoti zvipfuwo zvavo zvichiri nani, asi muminda hamuna kumira zvakanaka.
Mvura haisi kunaya. Mvura, tiri kuchema mvura zvikuru. Yatakawana muna December yakatibatsira kuzvipfuyo. Zvipfuyo zvaane sora nemvura yokunwa. Muminda umu ndo mune dambudziko guru. Mbeu dzedu dziri kuchema mvura. Mvura ishoma zvachose zvokuti hatina kana tarisiro yokuti tinopinda mumaguta kudziwana mbeu dzacho. Mutengo wacho wakakwira zvisingambobviri, pamwe chete nefertilizer iri kudhura zvokuti
hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvina fundo Obert Jiri vakaudza bepa nawo reSunday Mail kuti vari kufara nekunaya kweita mvura zvavakati zvinovapa chivimbo kuti varimi vanogona kukohwa zviri nani. Asi mumwe womukuru wesangano re4H Foundation rinobatsira varimi richimboshanda nehurumende vaJohn Muchenje vanoti zvirongwa zvakaita sepfumbudza zviri kubatsira varimi.
Tinofara nekuti matinofamba munzvimbo dzakatekeshera varimi vedu vakanzwisisa vakatevedzera marimiro atinoti conservative farming methods repfumbudza anoenderana nemamiriro ekunze.
Gore rino kunonoka kunaya kwemvura mumatunhu akawanda kunonzi nevamwe varimi vakataura nestudio 7 kuchaita kuti vatsvage mamwe mabasa emaoko ekuti vatsvage chouviri. Nezuro kambani yeTobacco Industry and Marketing Board yakazivisa kuti minda yakarimwa fodya gore rino yakadzikira nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 6.7%. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega imi zvamunofunga.
Mamuka sei kwa umuri ye Zimbabwe kwa muri matima nenyika anokwasai ndimufundisi moyo. Ndinoti muriko here hama dzangu dzimose vari ku KZN ku Durban uko kwaZulu Natal nemvura iyi yatiri kuona ikuramba ichinaya yatiri kunzwa irikuramba ichinaya irikupwanya dzimba nokuparadza zvivakwa nokuuraya vanhu vakawanda. Zvino kuti vamwe vasati vawanikwa muriko here vana veZimbabwe kuna na Verelemu uko kuna na Pageti uko kuna na emhlanga emudloti kwamashu HP inga itongati chatongo vachigairo senzimbo ramambure singone yachiparadza nokwanda tinoramba chiseyo pamuna maro tumwari kudenga apikirewo zvakanaka aniso mvura zvine mwero nokuti marwadzo nematambudziko ari kukonzerwa nemvura mukati meri nopasi ari kuramba achiwanda kana isizi mvura ihondo kana isinzi hondo maearthquake kana isizi earthquake madutu mupengo asizi madutu mupengo zvirwere zvakasiyana korera mararia mukati menyika yekwedu weZimbabwe nachiredzi masvingo kwana gudo kumapurazi kwana ingros uko ichi tinongodai Mwari akanyinzwira vanhu vake uye futi muitiro zvakanaka tirambe zvinamata nokungokunyengetera kuna Jehovha Mwari tisapera tariro neupenyu. Zvinorema zvinorwadza asi tinobuda chete tirambe zvinamata nezvatinoita vanoita zvakasiyana siyana kuchengetera Mwari wemu chiti amen.
Mwari masoro zvinhu vashamata nestudio 7 vateereri vose studio 7 ndinokukwazisai nemuforomu kufungure chavatadai kupinda pastudio 7 apa ini handichahwisisi kuti chavangu ndeutaziri ndiwo wadova mukuru kuna chamisa komombomafonera mvura kuti adii dai masiyana naye kuti mweyedu igadzikana zvamugara muchotaura zvachavangu izvo havatoti siyana nachavangu chiraka kufonerai musamubvunza komadivunza munanga wabo kuti koma fresh election anoitiwa rii
pamusoro haini ndanchiti dai vamboregawo mukomana chamisa ambotunga nokuti mukomana une chipo vanhu vezimbabwe ngatikoshese chipo chino mukomana wa chaigona kuzosvitsa nyika yedu palevhuru rakanaka unogona kuzosvitsa nyika yedu palevhuru rakanaka vana munangabwa havadi kuti muite zvokuvata sokuti munovafundudzira kana muchida kuti vabve vanobva vanhu vaya asi kuti vanoda kutaupa navo zvakanaka
Pastudio 7 masora sei hama adi vateereri nevashamarari mese. Ndinoda kuti tibatsirane panyaya yevarume ava vari kungobvongodza. Ndinofunga zano yakabvukuro ichingoita zvainoita mabasa ayo okuuraya siyaiwo muzimbabwe ndo yanyanya kuite mbiri chaizvo. Kunyange kwese kwatakabvawoko takakura nayo isu zano tichiona mabasa ayo. Payakatanga umboiso musoro wejongwe kuti jongwe ndiro rinotonga ipo paya ndopakanyanya kuipe zvinhu zvese. Baba chitarisai muone kwaya akinda nyika yacho havasi kuda kumboona munhu anosumudza musoro wese asumudza musoro chete go but anenge akazodzwa hama dzinodikanwa akazodzwa anotopabuda chete David naGoriath vakatarisana Goriath anga ari mwana mudiki David anga ari munhu mukuru chaizvo kuti aitarisire kuti anokurira mwana mudiki saka patero kuona kuti anokurirwa ndoupi apa but zvakazodzwa hama dzinodiwa.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nendiri gogo vemuzimbabwe zviri kuitika muzimbabwe izvi zviri kutishamisa kuti muzimbabwe mune vanhu vane rudzi rupi nyika dzese dzemuAfrica dzisati tambozviona zviri kuitwa muZimbabwe. Iye zvino ana Chabangwa ava vabuda, minoti munhu akadzidza here, ane pfungwa dzakavandudzika here? Chabangu vada kuvhiringidza futi samonzora, asi vanhu vakadzidza ende vane meso nepfungwa vari kuona kuri kuenda Zimbabwe havana tsitsi nekuraramo neraramo iri mukati meZimbabwe. Vanoda kungoparadza. ZANPF ibato rakapindira kuparadza. Izvino upfumo hwenyika zvicherwa, vari kupa kune dzimwe nyika. Nyika ina marodzi, haina zvipatara, zvikoro, zvese zvafa. Ana Chabangu ndo pavanotsigira zvinhu zvakaipa kudai. Vanhu vakadzidza maZimbabweans haana kudzidza mupfungwa. Mupfungwa chaidzo havana kudzidza. Ndini mushamarari weStudio 7. Ndini mutereri weStudio 7. Togo vari muZimbabwe. Vari kurwadziwa nenyika yavo zviri kuitika mheno. Rudzii ruri muZimbabwe, rudzii rusingaone nekufunga. NaChabangu vari kuda kuti nyika iparare. ANaChabangu zvaari kuita Chabangu hazviitwe. Zvese zviri kuitika muZimbabwe hazviitwe mune dzimwe nyika. Rudzi rwemuZimbabwe hanwa muZimbabwe vandudzai pfungwa. Makadzidza pfungwa dzenyu ngadzivandudzike.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira maaudio. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reEuropean Union nezuro rakaisa mutungamiri wechikwata cheHamas vaya haasinwa pavanhu vanopfurikidza mwero kana kuti terrorist list vachipomerwa mhosva yekuronga kurwiswa kwakaitwa Israel musi wa7 Gumeguru nechikwata chavo ichi. Izvi zvinoreva kuti kana vaine mari kana mimwe midziyo munyika 21 dziri mugungano iri zvinotorwa uye hapana vanobvumidzwa kuita bhizimisi navo. European Union yagara yaisa chikwata cheHamas pane vainoti vanopfurikidza mwero, asi muEU hamuna kubatana panyaya iyi sezvo dzimwe nyika dziri kushorawo Israel. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame kumucheto wemusangano weWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland. VaBlinken vakati vakaudza vaKagame kuti America yakagadzirira kutsigira nhaurirano pakati peRwanda neDemocratic Republic of Congo kuti pasaite hondo pakati penyika mbiri idzi dzisiri kuwirirana. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa sarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino. Musarudzo dzekutanga dzakaitwa mudunhu reIowa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda. Dzimwe sarudzo dzechipiri dziri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno kuNew Hampshire. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari muOhio vaTim Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
maita basa wazininga. Aiwa ano kuwina kwa kaita mkuru wedu former president wa Trump ku Iowa. Hakuna shakuno shamisa na uti raga gara jirati za pama polling eku Iowa acho aita ora kuti wanga wari above 50%. Uye jie panga pasi na muna aripeji kunao anga kwanza kwa challenger. Ma Republican cha iyo aendaifunga kuti acha uya kuzo kuikwiza. Ana Paul Ryan wanenge wangawane mukano awana kuya nana Liz Cheney. Saka waripo acha wa andone acha wa misa.
Muri kuti wa Trump hapana no kwanisa kuwa misa here Murwenduru.
Wa Trump wani support inochikisa. Tukurangarira kuti 2020 vakatora 75 million votes dzangatsa dzamboitwa muno America for a losing opponent. Saka hai vani wa vachiri kuatsigira and tinoziva kuti Iowa state yema Republicans. Saka izvozvo zvanga zvisiri zvazvo zvinoshamisa.
Kokumberu uko hapana zvimwe zvingashanduke here zvinogona kuzoita kuti vaTrump vamire?
Kuti vachazowana munhu anenge anovachallenja pamberi apo. Inini chandava kuona kunge chichava mabreak avo inyaya dzavo dziri mumatare. Ndokuona kwangu kuti pamwe nyaya idzodzo ndo dzingangokwanisa kuva piringisha, asi pari zvino handisi kuona achavamisa.
Kana vakabudirira kukunda kuve mutungamiri webato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika, munoona vachizomisidzana zvakadii nava Biden vari kutungamirawo maDemocrats?
Vakazobudirira kuti vanono kwikwidzana nava Biden. Hei, agore rino kwakaipa nokuti tikuona kuti hondo iyi yeIsrael nePalestine inenge iri kuita kurudunura support yava Biden kubva kune vanhu vechiMuslim necollege educated women nevana vechidiki vanga vakatsigira bato remaDemocrats. Saka ipapo ndo panenge pachaita mangange. Tinoziva kuti isusu maelections mazhinji anodecidwa educated women, suburban women nemaindependent. Saka tinoona kuti 2020 kuti vaBiden vange vachikunda kuna naArizona nana Georgia vanga vari vana vechikoro ivava vandabva kutaura nevamwe vemarudzi vanobva kune nyika dzakawanda. Saka ipapo ndo panenge pachange pachitariswa kuti achakunda pamaimmigrants nezvakadaro daro ndiani. Neimwe voti inofanirwa kunge ichitariswa ndiye maLatino kana maHispanics. Vanenge vanowedzerawo kuti tione kuti angange achipinda pamberi ndiani.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari kuOhio, vaTim Muringai vange vari parunare neStudio 7. Ndatimbotarisa ye zviri kuitika mumitambo yemakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kuenderera mberi kuCote d'Ivoire. Vatsigiri vazhinji munyika vaine maonero akasiyana-siyana pakati pezvikwata zviri kukwikwidzana. Mitambo yakatambwa neZuru Burkina Faso yakarova Mauritania 1-0, Namibia ikarova Tunisia 1-0. South Africa yakatambawo neMali. Nasi kuri kutarisirwa mutambo pakati peTanzania neMorocco, uye Democratic Republic of Congo ichatatsuranawo neZambia. Tichange tichikupai zvichange zvichibuda mumakwikwi aya tine nyanzvi dzatinokurukura nadzo nezvemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yange iri yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano yechimbi chimbi pakati pevabereki, varayiridzi, vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro. Asi hurumende inoti vanotyora mitemo yavakadzika muzvikoro vacharangwa. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare mangwana. Ano kuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupa echirongwa cheIsiNdebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.